Isu sevagari zvakataurwa navamatiza tinoti mahumbwe kutamba kwepwere kakabva kumatare edzimhosva nguva pfupi yapfuura. Apo matare edzimhosva akataura kuti hazvisi pamutemo kunge dzimba idzi dzichipunzwa kunyanya nyanya zvisingateedzerwi zvinodaidzwa nebundiro redu remutemo. Saka kuti ivo vachingouya vasina kubva nekudare vachiti vachaenderera mberi vachiwana masimba avo kupi? Ndosaka ndati mahumbwe iyayo, nokuti hatidi hurumende inotipa bumbiro retemo rakanyorwa nemazimbabwenzi, tochiona vamwe vanenge vari muhurumende iyoyo kunyanya nyanya ari deputy minister asingagari mucabinet achiva munhu anofarisa kana kuti nganzi pachirungu trigger happy. Izvozvo sevagari hatizvitambiri.
Saka matanho apa amuchatora ekurwisa danho irori?
Nezuro zvatakaita takaita musangano nemagweta edu tikawirirana kuti tinyorere vatsvombo tsamba. Takambenge tavanyorera imwe tsamba masvondo mairi apfuura. Saka takawirirana zvakare nemagweta kuti vanyore imwe tsamba zvakare kuna vatsvombo tichipa nhunha dzedu tichiitawo nezvairamba zvichitaurika izvozvo zvekuti nyaya ichiri mumatare edzimhosva kuno uku taiwana vanhu vaindoramba vachiti tisapunza dzimba tisapunza dzimba. Saka nazvino takunyunyuta zvakare kuna vatsvombo kuti zviri kuitwa nadeputy minister wenyu vadhigi matiza hatizi kufara nazvo, nokuti sei ivo vari vakataura zvimwewo, ivo vari kuuya vachitaurawo zvimwe zvakuita kuti vagari vagare vari mubisi nekutya nemhirizhonga yaakukonzereseka iko kuno, kuti vagari vanenge vasingazivi kuti ramangwana ravo richafuma rakaita sei.
Ivo vamatiza vane nguva here yavakakupai nezuro yekuti vanhu vange vabuda munzvimbo dzavaridzi?
Vamatiza handine urombo, isu sesitungwiza resident trust takaona zvisina kukodzera kuti tivateerere, nokuti zvavanenge vachikaura tinoda kuti tizive kubva kuna minista kuti ndizvo here zvine mablessings ecabinet.